Apanya hiyo paita kutipane wakamishwa. Kwa bakaita wangu warikisara. Saka baki minuto iri momuano.
Wasi kufara. Nikuna kukuti. Wani zango uya nasika tarishi. Chu. Zacho za wargu ndiwano wargu piwa. Plazi. Inonzi abolishment of office. Inowa ya ipa nonge jipa wano mariaka tuwandei. But iwo wa pamoja pakacha na jisipotiche kutite. We jomu jisaina ima retirement to form. Ofuit section ya kacha ndiswa, inisha ndiswa kuwa na nukwa kiritaya. Wahi 65.
Muripava muwaruku sara ere kana utimaka amisko?
Ndati nini mripaka atipe waruku sara.
Saka mungazi uti waruku sara wani ngu waru wangani?
Waruku sara wari about 3,000. Waka retire wani waruma 2,100 something.
Saka mari dzavari kupiwa dzekuenda pamujikandi gere kana kuti dzamuri kuti dze retirement dzinenge dziri mari uye vanga vachidawo mari.
Nezuro vanhu vakaisirwa mari ya pay notice inova yanga iri kuma 1400 something. Yemi pa package hapasi clear. Wozi pakangonzi takuwekerai ma pensions enyu but rumali yaiti inenge iri kuma 9800 something. But wanu wangu wa rukutai waka mari ya ifana kutuwa itazana by 4 bozi. Kamishwa basa kusiri kuda kwezi bozi mwe hakuna muna nganzi. Arugu enda partiame ndi ne 30 years kana kuti ne 28 years. Bozi waka iwa wa iti wabu watu zima nezitari kuti iti office. Kuro watu wabu isha office.
Vamwe vangade unyatu onzugisisa kuti ma youth officers anita basa re mkoma takawira ni kuti wa mwaningu wangu wa chiti aya wabanungu ita basa regucha gira zanu pia furitsigiru. Icho kwa diere, mwenye mchinyatu ita basa re mna round?
Ahano, itapo wangawe manye. Ma youth officers, basa rawe, wane basa remenge ragati kure. Chekutanga, leje kuti wano batiriza wechibiki mwenyaya zekuti wange wajitanga kuita ma project. Deni neku nge wachua batira zekare mkunyora iwa atinoti ma project proposal. Ekutu wange wajikwanita kupuwa mari. Deni menyaya yeku landu za njimbo. Kineseche niye inongi hiti biudu Zimbabwe. Yekutu wange wajibatira na ne community. Kana mine njimbo isi kana di ma government institutions. Mene basa ere nge tida kuitwa seka na kuwakwa kumbuzikoro mazet veterinary offices mayutu wameenda hapo wono batiriza mwenyaze kuwakwa kwenye jimbo izozo wachizo badaru wao hao mwishikamu isho mazasiana ni muna aninga kana kuzizira ba ini zira yekuta kundereza na mbibigere urombo mune HBT jeni chekitiri wano batiro zekare kutwekibiki wange wachiwa mobilizer kuti pane kumirira nyaya kuenda kumabasa wano fano zekare kuenda kumavitc kumezigira mabasa emaoko zvinova zvinobatsira kuti munhu kana abva ikoko anenge akwanisa kuita mabasa ekuzviraramira zvinouya kuburikidza nemaite ofisazi vanoenda paground vonotaura navo vachivaonesa kuti zvinovabatsira chii. Ndozvimwe zvimabasa anoitwa nemaitofisazi.